Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vakazvipira kutora matanho ekuderedza zviri kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze, asi vakati zvirango zviri kuvakanganisa kuita izvi. Hurumende yoronga kudzika mutemo wekusunga zvisvarwa zvenyika zvainoti zviri kukokera zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 4679. Vanhu makumi matatu kusanganisira vana vechikoro vapfumbamwe kuBulawayo uye vamwe vatatu kumasvingo vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu nevanomwe, kana kuti 133,007. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana matatu negumi nezvinomwe zvine gumi, kana kuti 3,317,010 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabayiwa kaviri sezvinokurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana matanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vataura pamberi pemusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze, kana kuti climate change, kuGlasgow kuScotland, vachiti nyika yavo yakazvipira kuita zvose zvinodiwa kuti ideredze kusvibiswa kwemweya wekufema. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi, vaMnangagwa vati vakazvipira kuzadzikisa zvibvumirano zviri kuitwa kumusangano uyu, asi vakati vari kumbokanganiswa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Vatiwo nyika dzakabudirira dzinofanira kubatsira dzevarombo idzo dzisiri kukanganisa zvakanyanya mamiriro ekunze.
The expectation is that major emitters will scale up mitigation action and show greater interest in adaptation. Decisions at this COP26 should strengthen the implementation of current national determined contributions. It is further imperative that the said emission reduction targets are anchored on supporting, financing, and equipping countries to gradually and sustainably migrate from fossil to renewable energy. Notwithstanding that, as a country, we are a net sink. I'm pleased to highlight that Zimbabwe has revised its nationally determined contributions and committed to a conditional 40% per capita greenhouse gas emission reduction target by 2030.
Zvinhu zvinosuwisa kuti matambudziko ezvekushanduka kwemamiriro ekunze anokanganisa zvakanyanya nyika dzevarombo dzisingawanzokanganisa mamiriro emweya wekunze. Nekudaro, nyika dzichiri kubudirira dzinofanirwa kubatsirwa nemari kuti dzikwanise kuzvidzivirira kubva kumatambudziko aya. Zimbabwe iri kuita zvose zvainogona kuona kuti yaderedza nyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze.
Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakumbirawo regerero kuvatungamiri venyika dzepasi rose nedanho rainge ratorwa nevavakakunda musarudzo vaDonald Trump rekumbobuda muchibvumirano chakakosha cheParis Agreement cheukurudzira nyika kuti dzitore matanho ekuti mamiriro ekunze asanyanye kushanduka. VaBiden vativo nyika dzichiri kubudirira dzinoda mari inosvika biriyoni zana remadhora kana kuti 100 biliyoni pagore mukuderedza nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Vati America ichaparura urongwa hwemabhiriyoni matatu kana kuti 3 biliyoni pagore mukubatsira munyaya dzekugadzirisa mamiriro ekunze. Asi panyaya yezvirango veAmerica neEuropean Union vari kurambawo vakamira semusambangwena vachiti hurumende yavamunangagwa inofanira kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Hurumende yeZimbabwe yanga ichitiwo vamunangagwa vachasangana nemutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson, asi pane mashoko ari kubva kuhurumende yeBritain ekuti zvinenge zvakonang'anga murapwa achida sezvo vaJohnson vakabatikana zvekuti havakwanise kutaura navamunangagwa. Mukuru musangano runorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti Zimbabwe inoziva hayo zvinoda kuitwa kuti zvirango zvibviswe.
Kana vaBoris Johnson vachiti vakabatikana havakwanisi kutaura navamunangagwa, kungotaura kwemadimikira kwekuti havadi, zvinoreva kuti mashoko ekuti kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose kuri kuda kumuka haasi echokwadi. Musangano uri kuitwa kuScotland kuGlasgow uri pasi pesangano reUnited Nations pane mitemo yekuti vatungamiri venyika dzepasi rose vanotendedzwa kupinda kumusangano iwoyu, kwete kuti vanenge vakokwa. Saka zvinoreva kuti iko zvino vatungamiri vakaita savaBoris Johnson veBritain nava Joe Biden vekuAmerica vanenge vachiona sokuti havakwanisi kuita hurukuro navamunangagwa pari zvino, nekuti kwakare kumusha kuZimbabwe zvakawanda zvisati zvagadziriswa.
Musangano wekuScotland uyu uchapetwa musi wa12 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tichiri panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanokokera mabasa musangano rePlan International mudunhu remasvingo vaTrek Muraudzi.
Chazvakanakira zvokushanduka kwemamiriro yemwaka, zvakanakira kuti hazvisi zvokuti unotoverenga bhuku kana kunonzwa kuti zviri kunzi zvinoti, aiwa zviri kutonzwikwa zvichitoitika patiri nguva nenguva mararamiro edu.
Zvii zvamungati zviri kubuda mutsvakurudzo dzamakaita imi sePlan International nevanasikana vemunharaunda dzakasiyana-siyana panyaya yemamiriro ekunze?
Tikati munguva yapfuura iyoyi takaita tsvagurudzo yakaitwa navanasikana mudhistrikti reChiredzi nereCholocho. Vanasikana vega vomene vachiyamurwa vakaita tsvagurudzo yavo yekuti vaone kuti mamiriro ekunze anombovafambira sei. Zvakabuda mutsvagurudzo iyoyo zvinonanga pakuti, chokutanga, nzara. Kunowanda nzara maererano nemamiriro ekunze, nekuti iko zvinoi zvaakuita kuti mvura inogona kusanaya samanairo ainofanirwa kuita. Zvirimwa zvobva zvatadza kusvika chazvachose, vana vese navanhu vakuru yangovenzara. Pakare ipapo mvura yekunwa chaiyo chaiyo vanasikana vakabudisa pachena mutsvakurudzo iyoyo kuti haichawanikwe pedyo kana zvomumatsime haichawanikwe, kwaakutofamba rwendo kuti unotakura mvura wouya nayo. Kwaane njodzizve nekuti iwo mashanduka ari kuita mwaka iwaya ndo anowanikwa mazimvura mupengo akafanana naakakukura vanhu kuchipindi akauraya vanhu. Dzaanjodzi idzodzo, dzimba dzichidonha, vana, vanhu vakuru voshaya pokugara. Mukatarisazve mararamiro edu evasikana, tingangoti mvura chinhu chakakosha muupenyu hwavo. Kana vave panguva yavo yekumwedzi vanodawo mvura yakawanda, vakaonazve kuti mvura iri kunetsa kuwanikwa. Saka zvimwe zvezvinhu zvakawanda zvinowanikwa mukati mekuti kana kunze nekushanduka kwakuru kuita ndo mapatira azvinoita raramo yewani. Pakare ipapo munotozoona kuti vamwe vanotorega nekuenda nekuchikoro, nekuti kana uine nzara kudzidza kunonetsa, maakutotsvaga kuti zvinomuita sei kuti munoshava muwanewo chokubata. Saka ndo pandatini climate change haitowanikwe ichiverengwa mubhuku, iri kutowanikwa mumararamiro edu zuva nezuva chaiyo.
Tinoona pari zvino kune musangano mukuru wemamiriro ekunze. Musangano uyu wakakosha sei nyanya kune mii vanoshanda munharaunda dzinogara vazhinji.
Musangano uyu wakakosha zvikuru nokuda kwekuti kushanduka kwekunze kuri kuitika nyika dzose pasi pano. Hapana nyika inosara, dzese dzinotobatwa neimwe nzira yekushanduka kwemwaka kuri kuitika kuburikidza nekushanduka kwekunze. Zvakakosha kuti Zimbabwe senyika ivepo kuti ione pane mikana yakati wandei wokutanga ndokuti inokwanisa kudzidza zvokuita mukati mekushanduka kunenge kuchiita mwaka, ionawo kudzidza kubva kune vamwe nokuti zvinonzi kugara nhaka kuona dzevamwe. Wodzidza wokuona kuti ngaite sei zvavanozouya kuno vanenge vabva kumusangano ikoko wodzidzisa vamwe vedu kubva kuvana kusvika kuvakuru, vakuru vamatunhu, vakuru venyika uye navakuru vetsika namagariro edu kuti zvive zvinhu zvinotifambira zvakanaka. Pakarepo zvakanaka zvekuti tivepo pamusangano nekuti mukatarisa magariro atakaita isu nyika dzichiri kubudirira ndisu tinonyanya kurwadziwa nekushanduka kunenge kuchiita mamiriro emwaka. Towanikwa nyika iine nzara, vanhu vasina zvokudya zvakakwana.
Vanokokera mabasa musangano replan international mudunhu remasvingo vatrek muraudzi vari parunare kumasvingo kwakare namavhelas musanganya wewe studio 7. Munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJames Manzou vaudza paramende nhasi kuti bazi ravo rinotsigira urongwa hwekuti nyika idzike mutemo unoranga vese vanokumbira kana kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe itemerwe zvirango. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaManzou vataura mashoko aya apo vange vari kupa umbowo kukomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika pamusoro pechikumbiro chesangano reZimbabwe Anti-Sanctions Trust chekuti paramende idzike mutemo wekuranga vanhu kana masangano anokurudzira kana kuita zvinhu zvinoita kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi. Vati vanozvitsigira nekuti zvinopa kuti vanhu vasapandukire hurumende.
Individuals and organizations desist from behavior that supports illegal sanctions imposed on the Zimbabwean economy and livelihoods could help in curbing these antidesirable.
Kuvepa kwemutemo unoranga vanhu kana masangano anotsikira zvirango kunogona kubatsira muhondo yekurwisa kuti zvirango izvi zvibviswe.
VaManzou vati bazi rezvemutemo rave kutonyora bhiru remutemo unoranga vanhu nemasangano anokurudzira kana kukumbira nyika dzekunze dzitemere Zimbabwe zvirango zveupfumi. Asi vati kunyange hazvo vachitsigira mutemo wakadai, bazi ravo richaramba richiita nhaurirano nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi, vachiti nhaurirano pakati peZimbabwe neEuropean Union dziri kufamba zvakanaka. Vatiwo gwaro rakaburitswa nenhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan avo vakashanyira Zimbabwe kwemazuva 10 mwedzi wapfuura rakaratidza kuti zvirango zviri kuvhiringa upfumi uye zvinofanira kubviswa. Asi vakatemera zvirango izvi veEU neAmerica vanoti hazvisi kuzobviswa kusvika munyika mave neutongi hwechekerere uye vanoti chauraya nyika kutadza kutungamira neuori. Mumiriri weChiredzi South Munational Assembly vaKalisto Gwanetsa veZANU PF vanoti vanotsigira kuti pave nemutemo uyu.
And I believe we should go ahead and enact such a law.
Ini ndinotenda kuti tinofanira kugadzira mutemo wakadai.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weHurungwe East National Assembly vatakundwa Masenda veZANU PF.
I would like to just express my disappointment at some leaders of the opposition who went on to rubbish the UN rapporteur's report, which was very disappointing because in the first place they are the ones that went to beg for sanctions to be imposed on Zimbabwe.
Handizi kufara nevamwe vatungamiriri vemapato anopikisa avo vakashora gwaro renhume reUnited Nations asi vari ivo vakaenda kunokumbira zvirango izvi.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaFelix Mafam vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine kodzero yekutaura pfungwa dzaro pamusoro pezvirango negwaro raamai Johan.
Saka isisu tine mvumo yokugadzirisa zvataraona kutizo rapotoa uyo akatidana within that meeting ndio pakabuda msangano, ndio pakabuda community yake kana kuti preliminary results yake. Kuzonuranika pachina kuti amai ava vakanga vauya vakatonyora kare, saka tine mvumo internationally and constitutionally that we have the right to dispute peacefully and following all protocols. Ndozva takaita.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vawebhista shamu vati komiti yavo ichashedza gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti vazotsanangura kuti vave papi nekunyora bhiri repatriotic act. Asi vamafa vati kana Zimbabwe ikadzika mutemo uyu zvichaita kuti ukama hwayo nedzimwe nyika hurambe huchipa.
Saka naivoyu ukangoitwa zvinoreva kuti Zimbabwe icharamba iri paria state isina shamwari. Masanctions nyika dzese dzichapedzisira dzakuvapa, kana neUnited Nations ikapedzisira ichiti vana vabatsirike. Saiti isu tiri zano taibva tarega the advice yatikavape kuti vave recognized, ngavatsemure chibhili ichocho chinonyadzisa, ndicho chiri so retrogressive, chiri kuenda kuna 12th century.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi neEuropean Union muna 2002. Muna 2003, America yakatemerawo zvirango zveupfumi vamwe vakuru vakuru muzanu PF nehurumende nemamwe makambani nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu kuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rakanangana nekukurudzira kumiswa kwekumbunyikidzwa nekutyorwa kwekodzero dzevatori venhau kana kuti International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Vatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyange vatori venhau vari kushungurudzwa zviri pachena, hapana chiri kuitwa nehurumende kusunga vanenge vapara mhosva idzi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kumhemberero dzezuva ranhasi dzaitwa muHarare, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati kushungurudzwa kuvatori venhau hakuna kunaka sezvo kuchisvibisa hurumende.
Reports of intimidation of journalists and harassment, they greatly impact on our work as government, especially now when we are seized with our government and re-engagement, our engagement and re-engagement efforts.
Nyaya yekushungurudzwa nekutyichidzirwa kwevatori venhau inokanganisa basa rehurumende, kunyanya panguva ino tiri kuedza sehurumende kugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika.
Asi mumwe mutori wenhau vaFortune Maduku, avo vakashungurudzwa muna 2020 vaenda kumusangano wevatori venhau waive wakokerwa nesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, ZINASU, kumuzinda weImbala Carrendals, vanoti kunyange hazvo vakanomhanara nyaya yekushungurudzwa kwavo kumapurisa, hapana ati asungwa.
Kusasungwa kwevanotyora kodzero dzevatapi venhau inyaya inotishungurudza chose, nekuti mukushanda kwedu tinotarisira kuti kana pane anenge atyora mutemo oro akanganisa kushanda kwevatapi venhau, anofanira kuiswa pamberi pedare redzimhosva otongwa. Seini ndine nyaya yangu yandakambosangana nayo mugore rapera iro patakarohwa tikatorerwa midziyo yedu yebasa tichitora nhau pakambani yei inonzi Impala. Saka nanhasi takaripota nyaya yacho kumapurisa, asi up to now hapana ati asungwa ende hatisatambonzwa anything from mupurisa akapiwa nyaya yacho.
Vamwe vanoti vari kushushikana nekushungurudzwa kwevatori venhau ndiva Leopold Munende, vanoshanda nesangano renhau renewzimbabwe.com, vanoti vakarohwa nemasoja gore rapera vachipomerwa mhosva yekufamba nguva yecovid-19 curfew, kunyange mutemo uchiti vatori venhau vanokwanisa kufamba chero nguva.
Patinomhanara mhosva dzemapurisa dzekutirova dzekutisunga zvisiri pamutemo, tanenge vachitaura navo tangatikumbira kuti vanhu ava vatorwewo vasunge mutemo ushande pavari, asi tirikuona kuti zvinhu zvazvisi kuitika. Tava anenguva tichitaura nemutauriri wemapurisa vaponat assistant commissioner, asi tirikuona kunge hapana chatanga kuitika.
Mukuru werimwe sangano revatori venhau, Remedy Alliance of Zimbabwe, vaNigel Nyamutumbu, vati vari kunetsekana zvikuru kuti pamhosva dzese dzakamhangarwa nevatori venhau vakashungurudzwa hakuna vakasungwa. Vanyamutumbu vanoti vari kuita hurukuro nebazi rinoona nezvekufambiswa kumashoko kuti izvi zvisaramba zvichiitika.
Samapoka eMedia Alliance of Zimbabwe tagara pasi tikapa kutsutsunywa kwedu kuti muZimbabwe hakuna mumwe chete ati ambogariswa dare mushure mekunge aonekwa kuti akarova mutauri wenhau zvisiri pamutemo.
Mutungamiriri weZimbabwe Union of Journalists ZUJ vaMichael Chideme vanoti tsvagiridzo yakaitwa nesangano ravo muna Gunyana gore rino yakaburitsa pachena kuti kushungurudzwa nemapurisa ndiko kuri kunyanya kukanganisa vatori venhau kuita basa ravo. United Nations inoti kubva muna 2006 kusvika muna 2020 vatori venhau vanodarika churu chimwe chete nemazana maviri vakaurayiwa, uye pane vakaponda ava vakawanda vacho havana kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane mashoko ekuti vanhu vatatu vafa, vamwe vanodarika zviuru zviviri vakakuvara, uye vamwe vakawanda havasi kuzivikanwa kuti varipi mushure mekunge imwe imba yemudurikidzwa wedzimba 20 neimwe waondomhoka muLagos kuNigeria. Zvinonziwo panga paine vashandi zana pamudurikidzwa uyu. Hapana ari kuziva chakonzera kuondomoka uku, asi izvi zvinogara zvichiitika muNigeria nenyaya yekutadza kuvaka zvakanaka. Mukuru wemapurisa muLagos vaHakim Odmosu vatenda kuti pane vatatu vafa, vakati vamwe vatatu vaburiswa vari vapenyu. Matunhu maviri muAmerica anoti Virginia neNew Jersey ari kuita sarudzo nhasi dzekutsvaga magavhuna matsva. Sarudzo idzi dzakakosha zvikuru kubato remaDemocrats nemaRepublicans, sezvo dzichinzi munongedzo wekuona kuti dzimwe sarudzo dzichaitwa gore rinouya dzedare reparamende dzinobuda sei. Vari kukwikwidzana muVirginia ndivateri McAuliffe vebato reDemocratic Party uye vaGlenn Youngkin vebato remaRepublicans. KuNew Jersey vari kukwikwidzana ndivaPhil Murphy veDemocrats navaJack Ciartarelli vemaRepublicans.
Pumi dzinoti dzinowirirana nemashoko akataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube yekuti zvigadzirwa zvemunyika zvakakwira mwedzi mipfumbamwe yekutanga kwegore rino kubva muna Ndira kusvika muna Gunyana. Muzvinafundo Ncube vakataura mashoko aya svondo rapera kuVictoria Falls kumusangano wekunzwa pfungwa dzevanhu paurongwa hwebhajeti regore rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana nemaonero aya vachiti zviri kuoneka kuti makambani ari kuwedzera zvigadzirwa zvaanoburitsa.
Ndiri kubvumirana nezviri kukuriswa navamutuli kuti capacity utilization iri kukwirira, iri kusimukira zvanyanya kukonzereswa nekusimukira kwaita agricultural sector nekuda kwemvura yakanaka yatakawana gore rino. Saka zvaita kuti indastri yedu output tone capacitization zvisimukire.
Mumwe anoti anowirirana nemashoko amuzvinafundo Ncube, imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada, avanoti muono uyu wakanaka kunyange hazvo zvisati zvasvika chaipo pavanotarisira.
Zvigadzirwa zvedu zviri kutaridza kuti zviri kusimukira. Manufacturing industry yedu iri kurecover. Capacity utilization kana kuti kukwanisa kugadzirwa kwezvunhu kwakwira kubva pa 41 kusvika pa 56%. Uyezve manufacturing industry yedu inotarisirwa kuti ichakura by 6.2% gore rino iri. Izvi zvinoreva kuti mabasa anotangawo kuwanikwa.
Dr. Mashakada vanoti
manufacturing industry yedu yanga yakadzikira zvachose. Takasafa yainonzi deindustrialization, makambani achivhara, vashandi vashaya mabasa. Asi zvinezvi tinoona kuti vaya vanogadzira chikafu nevanogadzira mudzanga yefodya namamwe masectors, machemicals, furniture, beverages nezvimwe zvakadaro zvinenge zviri kutengwa chaizvo. Makambani acho ari kusimukira maplastic leather and shoe. Tirikuona kuti ya zviri kusimukira zvinofadza ruzhinji. Ndo recovery yacho bit by bit, economy yedu ichaita kwazvo.
Dr. Shitambara na Dr. Mashakada vanowirirana vose kuti kunaya zvakanaka kwemvura mwaka uno pamwe nekusadzimwa dzimwa kwemagetsi zvakabatsira mukuwedzera uwandu hwezvigadzirwa makambani emunyika. Asi maonero enyanzvi idzi anopesana nemaonero eimwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vamasimba kuchera. Avanoti pane dambudziko rekuti vanxube vari kutarisa manhamba vasiri kutarisa kuti kana zvigadzirwa zviri kuwanda mitengo yazvo iri kudzikawo here muzvitoro. Vakuchera vanoti zvinhu zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nemitemo yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 zvakadzosera zvinhu kumashure munyaya dzekushanda kwemakambani.
Chinoitika kuti zvinhu izvozvo zvisanyanya kuoneka pane zvinhu zvakawanda zvinozopindira, zvakafanana nekuti magetsi ariko here, zvakafanana nekuti iwo mitemo yakaita secovid yanga iripo yekuti vanhu vanga vasingakwanisi kuenda kubasa. Saka zvese izvozvo zvinodzora bhizinesi kumashure.
Asi Dr. Mashakada vanoti kunyanga hazvo zvinhu zvaiyo kusimukira mumakambani, chishuo chavo ndechekuti makambani anogadzira mbatya anga achivhura.
Kana masanction akabviswa, tinotenda kuti zvichaenda futi pane imwe nhano yakanyatsonaka. Saka tinoda kungotenda kuti mapolicies ari kuitwa iwawo NDS 1 nebudget redu zviri kuvandudza upfumi hwedu. Mainvestors ari kuuya zvishoma nezvishoma, asi hazvisati zvanyatsokuti gedye patinonyatsokuda. Manufacturing yedu yakaafektwa, vana Visco Steel havasati vamuka, vana Cold Storage Commission vachiri pasi, mamakambani mahombe, vana Zimasco vakaafektwa and so on. Saka tinotenda kuti dai hurumende yaramba ichiita open up the economy neinvestment climate yedu yeimprovawo.
Kunze kwekunge zviri kuchemwa nevamwe vari kuti zvinhu hazvisi kufamba nenhano dzinotarisirwa zvagadziriswa, tarisiro yekuti makambani ange ave kushanda ari pazvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana panopera gore rino inogona kuramba iri chiroto. Munhau dzemitambo. Mutambi wetenis akaita mukurumbira zvikuru Cara Blake ndiye hanzi akavhoterwa nevanhu vakawanda zvikuru pasarudzo dzanga dzichiitwa the 2022 Fan Vote for International Tennis Hall of Fame. Kara akambopedza mavhiki zana nemakumi matanhatu nematatu ari pamusoro-soro pamapoints mumitambo yevanotamba vari vaviri kana kuti doubles. Mutambi wetennis wekuitaly Flavia Pennetta akapedza ari pachidanho chechipiri achiteverwa naIvanovic wekuSerbia. Iri rimwe danho rakakosha kuti Cara Blake apinde munhoroondo yemutambo uyu sezvo pachavhota vatori venhau vanonyora nhoroondo yemutambo uyu, uye vamwe vakatosarudzwa kare kupinda munhoroondo yemutambo uyu kana kuti Hall of Fame.
Kwazwai, 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 vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde mchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Mchirongwa chanhasi tiri kurukura nevechidiki nezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiri kutarisawo kuti vari kufambisa sei mabhizimusi avo panguva iyo Zimbabwe yoedza kugadzirisa upfumi hwenyika mushure mekunge hwakanganiswa nedenda recoronavirus. Mure Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove, nhasi manheru na8pm.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vakazvipira kutora matanho ekuderedza zviri kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze, asi vakati zvirango zviri kuvakanganisa kuita izvi. Hurumende yoronga kudzika mutemo wekusunga zvizvaro zvenyika zvainoti zviri kukokera zvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA.